tangatire misangano yakanaka zvikuru nhasi. Tatine manyaro kuti tanga tabva kunorovana charandura kwachikuru manzuko nhasi tazorova pakerarapo kumberengwa we nepamatanga kunova muberengwa zvekare. Misangano yataita inonwisa mvura ruzhinji rurikutsigira. Tinotoshamisika kuti ipapapa vangada kuti vanohwina vanenge vachihwina nekupi kunze kwedu isu. Rutsigiro rwatinarwo runotishamisa. Hatina kumbowana rutsigiro rwakadai kubva tichitanga basi muna 1999 Dr. Tsvangirai mukuru wedu wechitima chitima cheshanduko taona rutsigiro kuti rwanyanya moziya vakasiya vadzara yatumbuka zvino nyika yoguta nemuchero. Itakunasa unoona kuti rutsigiro rwacho rwaenda mberi. Handioni vangada kumira kana vamutangagwa kana ani zvake angakwanisa kumira nesu pasarudzo izvi. Kungopukuta nekuti vanhu vamirira mbovha yemufaro, vanhu vamirira kurohwa havo nemunhikwi wekusununguka uri kuuya pana 3 July.
Zvii zvimwe zvamaudza vatsigiri venyu muMidlands zvamuri kuronga kuti munogadzirisa mukasarudzo?
Tisati taenda kunoronga tinogadzira tikasarudza, ndavaudza kuti taita mangange nezek navamunangagwa tatadza kuwirirana nenyaya yeballot paper. Tikati aiwazvo hakuna anogerwa asipo kukanyaurangana. Matoti agerani, saka tachipa apa patasvika pamvura yacheka makumbo. Isu tinoda tinhwe kusarudza musa 3 July. Asarudze idzodzo ngadziite neballot yatawirirana, ngadziite nesyllabus yatawirirana, ngadziite nezamanition ratawirirana, kwete kuti mumwe anoda kupinza mapepa asiriwo anozopedzisira kungoshanduka sanduka. Zvatiri kutaura tinozviziva nokuti tiri kuudzwa mashoko nevanhu vari mudhuze mujinga reveiva vari kuronga usoti hwakadai. Saka vari kusorosoro kwehurumende ikokoko mumijeje dzechai mumuhuro wehurumende youshe patiri kuwana soko makuru akadai, saka hati kutaura zvatinoziva ende tacho hatizotendi kuti tiende kuelection. Kana titi election ngeballot ratina kuwirirana zvatinoindwa nani kuti nguvai rofamba sei kusvika rasvika muruoko rwevanovhota vanova vari dziyedu. Saka hatitoti tese takavhura maziso, tine mabinocular, tine mamicroscope chaiwo kuda kuzama kuona zvii zvinoitika. Tazopinda hedu taudza vanhu kuti Midlands yakatikoshera kunyanyanya mberengwa. Marozi akaparara unyatsoona kuti hapana hurumende ine hanya. Unoonawo kana upenyu hwakaderera zvikuru zvaandibata mwoyo zvinhu zvakanyanyisa. Hakuna development ukaa hurumende haiko zvachose. Pagedhe hapana munhu ina mutungamiriri ine dambudziko nokuti kune vari kufudza mombe negotsi. Saka panotoda kutotangwa pasa nyika yende mberi. Ndo dzakatitaura nyaya dzedzidzo, nyaya dzeutano, nyaya dzezvikoro, nyaya dzekuti totanga kupinda togadzirisa nyaya yemari sei. Tine urongwa hwakanyatsochena hwokugadzirisa nyaya dzekuta vanhu pakubudirira kwavo mumagadheni mavo furaya, nyaya dzemagetsi, nyaya dzemafoni. Hakuti pane nanetwo ukatarisa kunana kr kuvana econet zvinova zvinonyadzisa. Mabridge anondomoka asika manene bridge rinotonzi kwamaticha kuti kunoorohwa maticha achierera nemvura kwanaya. Saka zvinhu zvandirwadza asi tati hai dambudziko taakuya nepiriti renyika richapedza dambudziko rakaoma.